Chimtanga pataita makampeni edu harmonized general election. Hatisi na manifesto ya taifamba nayo. Ya taifamba nayo ya iwa track record. O performance ya ibamu ni sasa ikuwa ni Second Republic since coming into office. In addition, nyayayo utungamiri uno unegwara. Nomsangano une ma solid structures. And also, iyo nyayayo kuti kana mukasada kuvhotera ZANU-PF munovhotera ani, hakuna alternative, hakuna rimwe bato ravangagona kuenda. Mapato ariko anopikisa ane confusion, ane nyonga mupopoto, ane mhirishonga dziri kuita mukati madzo.
Asika vanopikisa vari kuti Dr. Bima, bato renyu ndoriri kukonzera nyonga nyonga yataakuona yazoita kuti paitwe idzo sarudzo dzema by-elections.
Vangoti nyonga nyonga isu hatisi mastructures, avo tine mastructures edu. Mastructures edu haana nyonga nyonga yaaita. Hatina kutorera namasimba, hatina marecalls ataita. Marecalls ari kubva kuopposition, haazi kubva kwari kuZANU-PF. Isu sekomizavete hatina tine taitofunga kuti tazorora tapedza mageneral elections, asi nokuda kwekuti mavacancies kana avapo, kana taudzwa kuti pane mavacancies tinoita basa kuti tifile mavacancies iwao.
Vari kutika vanhengo dzenyu dzakaita semutauriri wedare reparamende nematare anonzi anorerekerawo kuZANU-PF ndo vari kuita kuti zvikwanisike, nekudaro imi ne muchivashandisa sembato.
Isu sekomisariati basa redu kukampeina, whenever pango taitwa promulgation, so I don't know where tatavavhiringidza. Ndo basa redu, hatinei hatipindiri marecalls eimwe pati, because haine nesu.
Vamwewo vari kuti vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, chinangwa cheZANU-PF kubva pekutanga ndechekuti iite 2/3 majority, ivandudze bumbiro remutemo kuti vamunangagwa vatonge kusvika madhongi amira nyanga. Ndo chinangwa chenyu here, Dr. Bim?
Ini ndinotaura zvinhu zvinoenda nemaelections nokuti ndo department rangu. Kana zvaa zvimwe zvemusangano zvine vanogona kuzvitaura, asi ndichiri kutondera masvondo apfuura. Spokesperson wemusangano vamutsvangwa vachitaura kuti president havana chido chokuenda ku-third term. Saka hatizi kuti nyaya ye-third term inobva kupi. Isusu hatina kumbodiscasa nyaya iyoyo mumusangano wedu, handina nezvandinoziva nenyaya. Asi bato rega rega, hapana bato rinoda kupinda muparamendi risina majority membership. Every party would want absolute majority. Every party.